kana vabudima cheya hafaniri kucheya akasadzwa kudare guru yeparamendi kurwara nekuti nyaya yavamunangagwa ndeyekuexecutive executive neparamendi zvakatosiyana tine inonzi pachirungu doctrine yeseparation of powers kuparadzana kwamasimba saka zvinoitika kuparamendi hazvifaniri kubatwa nezvinenge zvichiitika kunyaya yeexecutive saka zvinhu zvisina pfungwa
asika ivo vari kuti ivo vari kutokunzwiraiwo tsitsi kukupaiwo zvimwe zvigaro zvekuti muve masa chigaro nekuti ivo ndo vakawanda mudare reparamende nekudaro kana imi musiri kuita zvavari kuda izvi vachabvisa nhengo dzenyu kuti dzive masa chigaro
aiwa kusakwana chekutanga ndechekuti mustanding orders dzedu makatonyorwa kusarudzwa kwamakomiti amachairperson zvinofanira kutaridza uwandu hwevanhu kana kuti thepolitical composition yedzimba dzedzimwe mbiri chechipiri maparamendi ese pasi pano anoti komiti yepublic account inoongorora mashandisirwo emari inofanirwa kucheiwa nemunhu weopposition mukatarisa kune dzimwe nyika ivhen vanhu veopposition vari vaviri kana vatatu vanotopiwa kucheya komiti yepublic account
saka kana pachiramba pachikandiranwa makobvu nematete saizvozvi muchaita sei
tichaitika ndechekuti isusu tinoramba tichingoshandisawo kodzero dzedu sezviri mubumbiro guru renyika section 67 tinenge tichitaridzawo mapolitical rights edu yekuti aiwa sarudzo dzapurezidendi hazvina kufamba zvakanaka asi dine sarudzo dzese hatina kunyanya kunyunyuta nadzo usana pekuti pane dzimwewo dzina kufamba hadzo zvakanaka asi overall picture ndeyekuti sarudzo dzekumakanzuro nesarudzo dzekuparamendi hadzina zviringamupini zvakanyanya zvakaitika kudirwa kukuru kwakaitika papresidential election saka isusuwo tinenge tine kodzero dzedu dzekuti tebatsire zvematongerwo enyika tinenge tichishandisa kodzero dzedu